manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 27 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Retired Colonel Elliot Peake vanga vakaabdatwa vakatorwa zviri kunzwa kwemutemo nevanhu vasingazivikanwi asi tinofara kuti nhasi uno tinavo.
Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake avo vainge vapambwa vanowanikwa vaimbova gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vopa uchapupu kukomisheni yavankalima Montlante iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare vatanhatu kana kudarika vachirasikirwa neupenyu Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake avo vange vachitarisirwa kupa umbowo pamberi pekomisheni yavankalima Montlante iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare nemusi wa 1 Nyamavhuvhu vakapambwa nemusi wesvondo vanonzi vawanikwa. Vapiki vanonzi vakapambwa kumba kwavo paretreat farm kuwaterfalls nezuro nenguva dza 4 masikati. Vanonzi vakapambwa nevanhu vainge vakazvivhara kumeso. Vapiki vanonzi vakaendesa gwaro kukomisheni yavamontlande vachitaura nezvekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vakaudza Studio 7 nezuro kuti mudzimai wavapiki ainge amhangara kumapurisa nezvekupambwa kwavo uye vari kuferefeta nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravapiki vaObert Shaba vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Ichokwadi kuti retired Colonel Elliot Peake vanga vakaabdatwa vakatorwa zviri kunzwa kwemutemo nevanhu vasingazivikanwi asi tinofara kuti nhasi uno tinavo. Vadzoka vawanikwa kurushinga uko kwavapukunyuka kubva mutapwa kwavanga vari saka kutaura kuno ndinofinira kuti vava muno muHarare
asi vakwanisa here kuziva vanhu vanga vavapamba
pari zvino zvingatinetsei zvazvo kuti tinyatsokupa zvine udzamu mamiriro azvakaita nokuti security yavo kana kuti upenyu hwavo uchiri uri mudambudziko hatisati takwanisa kuva takasununguka kuti tizive kuti avo vanga vainavo havasi kuvateerera here chandingangotsimidzira ndechekuti vanhu ava vakaonekwa kwete navapiki chete asi nevemhuri kwavapiki vakanga varipo pakaitika chiitiko chakazoita kuti ivo vabatwe vapiki saka inyaya yatiri kutarisira kuti vanoita nezvemitemo vakaifambisa nomazvo vanhu ava vanofanira kunge vachibatwa
vazokwanisa here kuti vange vachinopa humbowo kukomisheni yavamoshande
changa chiri chido nechirimbo chavo chekuti vakwanise kupa humbowo asi taenda navo tikanoona vanomiririra nyaya kuti dziri kupinda sei mudare ravamotlande tikavapa chikumbiro chedu tikatsanangura kuti sei vasina kukwanisa kuuya nezuro vapiki kuzopa umbowo vakambotirgai timbotaura nemakomishina asi tazoudzwa kunzi tine urombo hwanhasi tinogumira pano tinofunga umbowo hwatakawana hwakakwana kuti tinge tive nemafindings edu saka havana kuzokwanisa kunge vachipa umbowo pamberi pedare ravamotiland
asi ivo vakakuvadzwa here
havana kukuvara zvakanyanya zvinoonekwa asi tine machikira edu edu atinawo nemabatirwo ataka avakaitwa zvimwe zvezvinhu zvacho zvichange zvichizobuda zvizere nyaya padzichange dzichiferefetwa nevanoita nezvekuchengetedzwa kwemutemo pane zvimwe zvatisingakwanisi kutaura nekuda kwemamiriro akaita nyaya yacho ingazonzi nevanoita zvemutemo tanyanya kumhanya
vaObey Shala vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tichiri panyaya iyoyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe mafungiro avo
vanhu vanokwanisa kuinda kukoti kuti kana pane umboro hwakakwana hwekuti vanahwo hwekuti vana va munhu uyu akaabjectiwa neami sezvakaitika zvamunoziva munyaya yajesina mukoko paaka abjectiwa newetiaiwo paya muna 2009 akazobudiswa dambudziko ratinaro nderekuti kana munhu achinge abjectiwa nevanhu vemasecurity apparatus vakafanana neami kana cio zvinoreva kuti zvine zvine utungamiri hwenyika leadership yenyika zvinoreva kuti minister of home affairs anenge achiziva minister of defence anenge achiziva minister of state security anenge achiziva napurezidendi wacho anenge achiziva saka idambudziko ratinaro muzimbabwe rerohoflow
saka hapana here mukana wekuti vari kutaurwa nezvavo kuti ndo vari vakaiswa mazita kumatare ivo vana defence minister nemauto havasungiki here nenyaya idzodzi kana dzichinge dzoiswa kumatare
havasungiki muzimbabwe vanokwanisa kusungika muamerica vanokwanisa kusungika kana musouth africa muzimbabwe havasungiki nokuti tinotori nenyaya dzakamboitika mumasure mukatara nyaya chavhunduka choto versus the state na 1997-98 pakanyorwa navachoto navachavhunduka nyaya yekuti manga muchinge muri tisa kumira zvakanaka muchiutu vakasungwa vakatotwa neami zvichinzi mava muchikonzeresa alarm and respondence mumatare zvikazikanwa kuti ndo vatotorwa vachoto navachavhunduka muchakafu vanotorwa neami vanhu marolers ava vakaenda kumatare permanent secretary ari kulida izvezvizvi anticorruption commission akatonzi unza vachoto navachavhunduka haana kuvaunza akaita contempt of court haana kusungwa ndo the height or example yelawlessness iyeyo yatinowana muexecutive yezimbabwe inotungamirwa nezanu kubva 98
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vange vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa vaimbova gurukota rezvemukati menyika uye vari munyori mukuru muzanu pf vaobert mupofu nhasi vaudza komisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 nyamavhuvhu muHarare kuti mutungamiri wemdc vanelson chamisa vakabvuma kuti vakange vakundwa musarudzo asi mdc inoti zviri kutaurwa navamupofu izvi hazvina musoro thomas chiri pasi anoti panyaya inotevera
vachipa umboo hwavo kukomisheni iyi iyo iri kutungamirirwa nevakambova mutungamiriri wesouth africa kwechinguvana vahalima motlante vamupofu vati vakafonera vachamisa musi wakaitika mhirizhonga iyi vachida kuti vamise vatsigiri vavo kuratidzira kwavaiita kudzamara zvainge zvabuda musarudzo zvaziviswa vamupofu vati munhaurirano yavo navachamisa vachamisa vakabvuma kuti vainge vakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika asi vachamisa vakaudza komisheni iyi nezuro kuti ivo vebato havana munhu wavakatuma kuti aratidzire musi uyu uye vakange vasingazive kuti kuratidzira uku kwakarongwa nani vachiti kana vachida kuratidzira vanotaura zviri pachena uye vanozviita zvine mutsindo vampofu vati vane humbo hwekutsikisa kwavakaita zvavaitaura navachamisa musi uyu parunhare kana kuti recording iyo yavapa kukomisheni iyi.
It is available and I can table it.
Ine ndine recording yandakaita ndafonera vachamisa yandinogona kupa komisheni yenyu kuti iongorore. Vakabvuma kuti vakange vakundwa musaro uye vakange vave kutaura zvekuda kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Asi ndakavati nhaurirano yedu ine nechekuita nezvekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati zvataurwa navampofu izvi ndezvemugodzi matsuro sezvo vachiti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika izvo zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court. Vampofu varambawo kuti bato ravo rine chekuita nemhirizhonga yakaitika iyi iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa vachiti sebato havana chikonzero chekuitira mhirizhonga sezvo vachiti bato ravo rine rutsigiro rwakakura munyika yese. Vaenderera mberi vachiti vanofungidzira kuti pane vanhu vane unyanzvi hwepfuti kana kuti masnipers vakanga vakatsvagwa neMDC musi wakaratidzirwa uyu kuti vapfure vanhu vachibvunzurudzwa nenhengo dzekomisheni iyi kuti sei vachifunga kudaro. Vampofu vati muziviro vose munhu akaenda kuhondo ndewe kuti hapana magorira anopfuura masoja asi vanhuwo zvavo kuti asunungure nyika. Vatiwo pavaiva gurukota rezvemukati menyika panguva iyi vakaita zvose zvinodiwa pamutemo kukumbira masoja kuti abatsire mapurisa musi uyu sezvo mapurisa anga ari muHarare aive mashoma kuti akwanise kuchengetedza runyararo. Zvichakadai mumwe wevapa hufakazi nhasi mutauriri weMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe muzvare Linda Masarira avo vati vechidiki veMDC Alliance vakaendeswa kuLivingstone kuZambia nekuCape Town kuSouth Africa kwavainodzidziswa kuti vadzivirire mavhoti ebato ravo nenzira dzose dzavaikwanisa dzavasina kunyatsodedemura kukomisheni iyi. Vatiwo musi wakaratidzirwa uyu vakaona nhengo dzeMDC Alliance dzavaiziva dzaisanganisira vaJabulani Mutunzi vanhu vekanzura mukanzuro yeHarare vachitungamira kuratidzira uku. Izvo noya apo vachamisa vachiti nhengo dzebato ravo dzakanga dzisiri mumigwagwa dzichiratidzira musi uyu. Vachamisa vakatora nguva yavakapiwa nekomisheni iyi kuzivisa kuti vacharatidzira sebato kuswera mangwana musi wechina asi vamafume vati zvataurwa namuzvare Masarira ndezvemanyepo. Vamwe vapawo ufakazi ndivapiwa Simango vano vemuchairi wemakombi avo vaudza komisheni iyi kuti vakazoona vakuvara pagumbo rekuruboshwe mushure mekupfurwa nevavanofungidzira kuti masoja musi uyu asi vakazorapwa zvavo. Hurumende inoti pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga musi uyu asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfurwa vakafa vanodarika gumi sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachienda kuzvipatara. Ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhanyara zvakaitika kwavari sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume varamba mashoko ekuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato ravo vaElias Mudzuri avo vakaenda kuState House nezuro kunosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzingwa mubato. VaMudzuri vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakaenda kumusangano uyu nezuro sezvo wainge warongwa nedare reparamende. VaMafume vakati nyaya yavaMudzuri ichazokurukurwa nezvayo kana bato ravo rapedza kuratidzira kwariri kuita mangwana muHarare.
Nyaya iyoyo tirikunzwa kuti vaMudzuri vanga vaenda kune imwe function. Saka bato redu ibato guru muzuva rega rega munoitika zvakawanda zvakanaka nezvakashata. Saka takamirira kuti tinzwe kuti parliamentary caucus yedu chii chanyatsoitika uye vanga vawirirana kuita sei. Zvatakawirirana seleadership vanozviziva. Kana pane aita mateya mukufamba akatanyanga road, tine mutemo sepati inogadzirisa mateya iwawo. Saka takamirira kuti tinzwe kuti parliamentary caucus yedu ichaiuya ichitiudza kuti kudini, sezvo nhasi tanga tiri mushishi seleadership kuprepare leadership yedu yanga ichitaura kucommission of inquiry yava Mushanti. Asi tanzwa kuti kuparliament uko kwaimuka Mvonga Mupopoto, Gonzo naChin'ai, vanhu vachiti pane zvaitwawo zvanga zvisingafanirwi kuitika. Saka tine maprocesses azvinouya toona seleadership kuti chii chamboitika uye tinofamba takaendeta.
Saka muri kutarisira riini kubva kukokasi yenyu yedare reparamende?
Aiwa, tiri kutarisira manje manje. Nhasi tatingori bhizi nezvizvozvo, musi weThursday tiri bhizi nedemonstration redu ratakoka ruzhinji rweZimbabwe remusi wa29 tichiratidzira kusafara nezviri kuitika munyika. Tatarisira kuti tapedza izvozvo ndoo patokwanisawo kuzotendeuka musoro kana kutendereka tichitarisa kuti mafambiro atatiita akamira sei. Tinotarisira kuti kuda muvhiki imwe inotevera kana mbiri inotevera vachange vachitipa report yeparliamentary caucus tonzi patanzwisisana.
Ivo vamudzuri vachapawo uchapupu hwavo here apa?
Ya, aiwa, seleadership napresident wavo vanogara vachitaurirana vanogona kufanira taura navo. Asi maoganzi tese tinoripota kunational council, tinoripota kunational executive, tinoripota kunational standing committee. Tinofungirawo kuti patichasangana vachange vachitipfarura zvizere kuti pavaenda kumabiko avanga vari hava kwanga kuchibikwei ende uye anga akanangei ende uye zvinobatsira ruzhinji rweZimbabwe pakai, zvinobatsira pati yedu pakai. Asi iko zvino takamirira ripoti iyoyo, hatigoni kupa mutongo kana kusoropodza zvinenge zvaitika tisati tanyatsonzwa zvizere.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yekuda kuratidzira iyi, munyori wevechidiki muZanu PF Youth League vapupuraito Garepi vanoti vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vachengetedze midziyo yavo kune veMDC vanenge vachiratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vatogarepi.
Musi wechina tiri kuti vana veZimbabwe munoziva maviolent demonstration anosimbobva kumapolitical parties akafanana neMDC. Tinokukurudzirai kuti protect your property, nokuti maviolent demonstrations akaitwa musi wa1 August takaona mota dzichipiswa, mashopu achibiwa zvunhu, property yakawanda ichiparadzwa. Saka ava vari kuda kudemonstrata ndo vaya futi vagara vachiparadza zvunhu. Saka pauri wega wega une zvinhu zvako, zvidzivirire zvinhu zvako, nokuti demonstration yapfuura upenyu hunofanira kuenda mberi. Asi kana zvinhu zvako zvaparadzwa, zvinoreva kuti unenge usisina chokuenderera mberi nacho, upenyu hwako hunoparara. Saka isusu seZANU PF Youth League, musi unenge uchiitwa mademonstrations aya, tichange takadzivirira nzvimbo dzedu dzose dzatine interest nadzo.
Asi harisi basa remapurisa here ramava kutora iri vatogarepi?
Ibasa ramapurisa, asi every citizen ine right to protect property yayo. Mupurisa unozomutsvaka property yako yaparadzwa, uye mupurisa haagoni kuva paevery inch yenyika inoyi. Mapurisa tozova kuti ariko sei tisisa majurawo padzimba dzedu.
Vamwe vanoonawo urongwa hwenyu sekunge huri kuda kunangana nekuvhiringidza urongwa hwebato reMDC vari kuda kuratidzira. Hamuoni here zvichizoita kuti vanhu vanga vachizorwisana mumigwagwa?
Unenge angorwisanawo nomumwe pane zvaanenge achingodawo zvokurwa navamwe. Isu tati toda kudzivirira propati yedu, hatina right here savanhu veZimbabwe.
Saka muchangonangana nemapropati eZANU PF chete?
Nai Jonga, zvimwe izvo ndingagozvitaura kuti izvozvo zvimwe zvee zvavo zvimwe. Ini reganikokuudza nyaya iripo, tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vanhu vaya vokuparadza midziyo yenyu vari mutaundi musi wa29. Saka pauri dzivirira propati yako, ndo meseji yedu.
munyori wevechidiki muzano PF Youth League vapupurai togarepi vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nere mwedzi uno wambudzi 2018 munepenyuro ya VOA yakabatana neve Media Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro izi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera. Lupane musi wa 28 mbudzi, toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Prasejes Jeremiah munzvimbo izi.
Kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika kunonzi kwave kukonzera kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rikundikane kubhadhara makambani emigodhi akatengesa goridhe rawo kuburikidza nekambani yeRBZ yeFidelity Printers. Izvi zvinonzi zvakazosiya imwe yemakambani asiri kubhadharwa aya yeRiozim itore danho rekuenda kumatare dzimhosva kuti imanikidze RBZ kubhadhara mari iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
RioSim inonzi iri kuda kuti ibhadharwe mari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri emadhora ekuAmerica. Iyo kambani iyi ichiti haina kubhadharwa kubva muna 2016. Panguva iyi RBZ inonzi yakanga yakaita zvibvumirano nemakambani emigodhi kuti achawana zvikamu makumi matatu kubva muzana. Iyo RBZ yosara nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Asi mumagwaro ayo kumatare edzimhosva, RioSim inonzi iri kuti iyo yaingopiwa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana chete zvemari yegoridhe inenge yatengeswa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zviri kuitwa neRBZ izvi zvinoita kuti vekunze nevemunyika vanoda kusima mari dzavo vashaye chivimbo nebhanga guru renyika iri.
Dambudziko riripo parizvino nderekuti muformal economic system hamuna enough foreign currency yekuti government inge ichibhadhara maobligations akaita seamuri kutaura iyayaya nemamwe akatowanda anopfuura mataura aya. Mari zhinji iri kuwanikwa yatikati maunderground economy, muhidden economy.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanoti kukundikana kweRBZ kubhadhara mari dzainenge yakavirirana nemakambani kunoreva kuti vanoda kuzosima mari munyika vanozotya kupinza mari dzavo. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare vanotiwo hurumende inoda mari yakawanda kwazvo kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo zvose.
Papa tifanira kuva nehurukuro pakati pemakambani aya neReserve Bank, nokuti kana munhu uine chikwereti chomunhu, iwewe une chikwereti ndiwonenge uchifanirwa kuita payment plan. Saka kana makuzoona vanhu vakusitsana kumatare edzimhosva, it means kuti hurukuro dziya idzi dzaadzifanirwa kuzobudisa payment plan inobvumirwana. Hazvina kuitika.
Asi vamufukare vanoti izvi zvinonetsa kuzadzisa nechikonzero chekuti nyika haina chairi kuburitsa kana kutengesa kunze kuti iwane mari yekunze iyi, izvo zviri kuzoita kuti RBZ ishandise mari dzainenge ichifanirwa kubhadhara makambani emigodhi aya. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanotiwo hurumende inofanirwa kuzadzisa zvibvumirano zvainenge yaita nemakambani.
Zvinokosha zvikurusa kuti Reserve Bank yedu ikwanise kuzadzikisa chibvumirano chinenge yakaita nemakambani. Dambudziko riri kuitika toriziva rekuti pamwe dzimwe nguva mari inenge isipo yakakwana, asi kazhinji kacho mari inenge dzichitaurwa nemakambani aya imari idzo dzavanenge vachifanira kunge vachiwana pane zvavanenge vakatengesa kana kuti vakawirirana neReserve Bank yeZimbabwe.
Panyaya yekuti chikwereti chehurumende chiri kuramba chichikwira, Dr. Chitambara vanoti
Izvi zvakanyanyo konzerwa nesarudzo dzakaitwa munyika muna chikunguru gore rino sezvo hurumende yaidhinda mari yakawandisa kudarika yaiwana.
Budget deficit tokutangisa takatarisa gore rino igore rarakati womene nyaya yemaelections saka pakaita pressure I think fiscal expenditure side zvakaita kuti tive nedeficit. Deficit iri kunyanya kuaffecta nyaya yedomestic debt yemuzimbabwe.
Kambani yeRio Zim handiyo chete inonzi iri kutadza kuwana mari yayo kubva kuRBZ. Imwe kambani yekusouth Africa inogadzira cement yePPC inonziwo iri kuti iri kunetsekawo kuti iburitse mari yayo inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora kubva muZimbabwe. Uwo imwe kambani yemigodhi yemetal and gold inonziwo iri kunetsekanawo kuti iwane mari yayo kubva kuRBZ. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwawo nekushayikwa kwemari yekunze munyika iyo inove ndiyo yave kunyanya kushanda. Kunze kwekunge RBZ yagadzirisa matambudziko emari ari munyika, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi, izvo zvinozokonzera kuti makambani akawanda zvikuru ezvemigodhi avhare nekupeta machira achibuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Ko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeMalaysia vanoti vanhu makumi maviri nemumwe vasungwa zvichitevera mirizhonga yakonzereswa nekubviswa kwetembere yezvizvarwa zvekuIndia muguta reKuala Lumpur ichiendeswa kunze kweguta iri. Dare remuGermany nasi rawana murume akabomba bhazi rechikwata chenhabvu muna 2017 aine mhosva makumi maviri nesere dzekuedza kuuraya vanhu ndokumutongera kugara mujeri kwemakore gumi nemana. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Mochirongwa chezi connection nasi tichange tichikurukura nevechidiki nezvavari kuita kurwisana nekushungurudzwa kwevanhukadzi muzimba apo pasi rose riri kucherechedza urongwa hwe16 days of activism against gender based violence. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba zinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muineni ntunga milinkoma.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake avo vainge vapambwa vanowanikwa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vaObed Mpofu vopa uchapupu kukomisheni yavankalema Montlante iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare vatanhatu kana kudarika vachirasikirwa neupenyu. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kwa kuhisika, tisenda baku VOA Ndebele.